Magbalani akana kava tereri, tino sanga na zekare magbalani anasi, uri musiwechi shanu, 6 mbuzi 2020. Maka terera ku studio 7, nefenyuro yenye adzirikuitika mu Zimbabwe, dzamuno piwa ne studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Akakunda musarudzo wemutungamiri weAmerica haasati aziviswa sezvo kuverengwa kwemavhoti kuchiri kuenderera mberi. South Africa yodzika mitemo inokwezva vekunze vane unyanzvi hwepamusoro. Vanozviitira mabasa emaoko vanoti kushaikwa kwemvura mumaguta akawanda kwave kuvakanganisa kuita basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kuverengwa kwemavhoti esarudzo dzemutungamiri weAmerica kuri kuenderera mberi. Tichienda pamepo va Joe Biden ve Democratic Party vange vari mberi zvekuti vanongoda mavhoti kana kuti electoral votes edunhu rimwe chete kana maviri kuti vakunde. Nepfenyuro ye Fox News pamwe chete nekambani yekutapiwa kwenhau ye Associated Press vanoti va Biden vane ma electoral votes anoita mazana maviri nemakumi matanhatu nemana 264. Va Trump vachinzi vane mavhoti mazana maviri ane gumi nemana 214. Kuti munhu anzi akunda anofanirwa kuve nemavhoti mazana maviri ane makumi manomwe 270 kana kupfuura. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pakupera kwezuva ranhasi chishanu panenge pava kuzivikanwa akakunda musarudzo iyi.
Zvino vanenge vaBiden vari kumberi kwavaTrump, asi kuverengwa kuchiri kuitirira mberi kumastetsi akaita seGeorgia, Pennsylvania, North Carolina neNevada. Saka zvinoita kuti vaBiden vaive pamberi ndezvokuti vanongoda steti imwe chete pamastetsi andataura iwawo kuti vakwanise kuhwina. Zvekare nokutarisa kwatiri kuita mavhoti ari kuverengwa, tirikuona kuti nyange zvazvo vaTrump vari kumusoro kwemateti iwayo, asi kuti vaBiden vari kutevera zvakanyanyisa chaizvo. Saka mavonero endiora kuti nyange zvichiverengwa zvazvo ike zvine izvi kwakarerekera kuti kungahwinwa ndokwevaBiden. Isu kunyaya dzezvemari tinotarisa kwakawanda wanda, tinoona kuti kumastoko kwatakambotaura kuya kuri kuramba kuchibudira zvikuru nokuti vari kuona kuti mitemo yavaBiden ichauya ndeipi vari kuzohwina. Tikabudawo maitiro anoita vaTrump vanenge vari kuvhunduka vachipota vachiti kuverenga gakuchimira nokuti ini ndiri mberi ike zvino zvinhu zvinova zvisingamboiti.
Chii chiri kuita kuti mavhoti anonoke kuverengwa?
Hazvisi hazvisinyanyisi kunonoka sekunonoka kwasaita ike zvino, asi nokuziva kwedu chose kuti nguva yeCovid, nguva yecoronavhairasi, vazhinji vari muAmerica kusanganisira kana nesu takaita mavhoti edu okutumidzira nepost office. Saka mavhoti okutumidzira nepost office aya mamwe masteti kana kuti hatingati maprovhinzi anozotanga kuverenga mavhoti aya okutumidzirwa musi wamaelection wangori musi wechipiri. Zvino zvava zvinoita kuti vakurirwe kuti vakwanise kumaverenga musi umwe chete iwoyo kana musi wechipiri kana musi wechitatu. Tinoona kuti masteti akaita sana Pennsylvania pamutemo wavo vanotozvipa kusvika musi wechishanu vachiverenga ramangwana. Tikatarisa Nevada inotozvipa mazuva 7 ose ichiverenga. Saka ndokudawo kuti vanhu vazhinji vakasha kuenda kunovhota, vakapuwa mavhoti avo kumba mapepa avo okuvhota kumba vakamatumira. Ndizvo zvazvoita kuti tisvike patiri pano kuti mastetsi mamwe haasati akwanisa kuverenga nokuti taurira kuti wahwina ndiani.
Tiri kuona kuti vaTrump vaenda kumatare edzimhosva mumatunhu akati kuti chii chavari kutsvaka, uye munoona sekuti vangabudirira here?
Chavari kutsvaka vaTrump ndechekuti mavhoti ari kuverengwa ike zvino okutumidzira akazosvika musuwe saru tuwe chipiri wakufura ngachire kwa kuverenga ngachire kuverenga kwa iwa awono kutu wana kuwona kuti waka chunga mira kwa mafuti kwa state asata apeja kuverenga asim pa mtemo wa Amerika mtemo unoti voti yoga ino fana kuverenga aga wati nambu zavu mawuni la mdo kutu mdo kwa munu uru kungo ningiro ona manana mkweta harukuta kabasa wanuti a mkata mkata mukasungisa apa munowina hapana chinokona kuti voti yaitwa nomunhu muAmerica izokwanisa kuverengwa nokuti president vaida kukoti kana kuti president vataura zvakati ndiona sekuti vaTrump vakatongotaura kubva pakutanga kuti izvizvi zvamavhoti anotumidzirwa nezvokubirana kwakunga Biden kuchonga kana vari vahwina mutemo unonge wapachena muAmerica mutemo unotevedzerwa so zvauri chero munhu asingadi chero achida
tichaziva rini munhu unenge akunda pasarudzo iyi
mavonero angu ndiona sokuti zvinogona kuitika angava nhasi manheru uno kuAmerica kana kuti kupera kwezuva ramangwana nokuti state yePennsylvania inopuwa kusvika mangwana kuti inge yapedza kuverengwa asi tiri kuhwava chitiwo vangangopedza kuverenga nhasi kana vaBiden vari vangohwina Pennsylvania iyoyo vanenge vatohwina kumwe zvekwakatariswa inevhada asi kunevhada uko vanenge vatiwo hatina mazuva 7 zvekare tisangozivisa vanhu 20 na10 dzamangwana ano kuti tasvika pati saka uko kungangononoka ikoko asi kusvika pachishanu manheru apa ramangwana iroriri tinofanira kunge taakuziva kuti wahwina ndiani kana zvatongononoka hazvo nokuti vaTrump kana vakahwina Georgia vakahwina Pennsylvania vakahwina North Carolina tinenge taakumira kusvika Nevada inopedza kuverenga kumazuva 7 yazopedza asi ndiona sokuti hatingasviki pamuvhuro unouya kana pasonda apa tisatoziva kuti wahwina ndiani
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare nestudio 7
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of America uri muwashington dc vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6175 ne7255 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne15460 pashortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatsei pamasaisai anoti 13860 15460 909am kana 4930 kHz.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevasere 248 asi nezuro vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava gumi nevatanhatu 16 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuBotswana. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nemumwe 61 vafane chirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mana ane makumi mana nevana 8444 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevashanu 7975. Sangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa, reAfrican Diaspora Forum, rinoti rinotambira nemufaro danho rehurumende yeSouth Africa rekupa mukana vekunze vane unyanzvi hwakakosha kana kuti special skills kuti vawedzere nguva yekushanda munyika iyi. South Africa kuburikidza negurukota rezvemukati menyika Dr. Aaron Motsoaledi yakazivisa vekunze vane unyanzvi hwepamusoro zvikuru vaya vari pamavhiza emakambani ekunyika kwavo anovabvumidza kuzoshandira muSouth Africa kuti vakwanise kumutsidzira mavhiza avo kwemamwe makore maviri. Gurukota iri rakati urongwa uhu hunobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika uyevo zvinokwezva vekunze vanoda kuzotanga mabhizinisi munyika. Sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Svanda vanoti kunyangwe hazvo danho iri rakanaka rinokonzera kuti dzimwe nyika dzirasikirwe nevanhu vane unyanzvi vachiti nyika idzi kusanganisira Zimbabwe dzinofanira kugadzirisa matambudziko adzo kuitira kuti dzichengetedze nyanzvi dzadzo. Ngatinzwei vachitaura naJoga Kandemiri weStudio 7.
Danho ratinotambira nekufara chaizvo rekuti tinoziva kuti pane vanhu vari kuzobvumirwa kuti vaextend mapemits avo especially vane unyanzvi hwakati kuti. Asi tinoziva zvakare kuti kusvika pamapemits ese ari kupiwa muSouth Africa evashandi, tinoziva kuti mapemits atiri kupiwa vashandi chaizvo ndiwo mapemits ari kupiwa ivava vanhu vane unyanzvi hunonzi critical skills, zvokuti hazvitishamisi kuti tinzwa kuti vachawedzera nemakore maviri, nekuti vagara vane macritical skills kana vangowedzerwa vanongowedzerwa wedzera vopiwa nemapermanent resident.
Asi haisiyo danho ringapembedzwa here Dr. Svanda kana iye hurumende ichitozivisa kuti iri kuita izvozvo?
Izvozvo tinotifarira tinoti uyezve idanho rakanaka chaizvo. Tinonzwisisa zvakare kuti nyika dzakawanda dzinozviita kuti vanhu vane unyanzvi vapiwe mapemiti ekuti vagare vachishanda. Asi danho irori tinoziva kuti harishandiri nyika dzakafanana neZimbabwe zvakanaka, nekuti rinokonzera zvatinodaidza nechirungu kuti e-brain drain, inova nyaya yekuti vaya vasina unyanzvi vanongori vanhuwo vanotizawo matambudziko vanotizwa neivava vakadzidza vane unyanzvi vanozosara vachina zvinovabatsira, uyezve ngonzi ngavagare munyika dzavo. Munyika dzavo imomo zviri zvokuti havagoni kuita zvinhu zvingaita kuti nyika dzavo dzibudirire. Saka ndezvimwe zvinhu zvatakatosimudza pamakore adarika, uye zvatiringoendera mberi tichisimudza kuti tinoziva kuti chinhu chakanaka kuti nyika neimwe neimwe itarise kuti chii chingaita kuti ienderere mberi uye ibudirire. Asi muAfrica muno chiri kutinetsa zvikuru inyaya iyoyo kuti nyika dzemuAfrica dzisi kubatsirana kuti dzipedze zvinhu zvinoita kuti vanhu vatize vakadzidza munyika idzodzi, nekuti vanhu ivava vakadzidziswa vazhinji vacho nemari dzimwe dzehurumende dzine masubsidi, asi havachagoni kuti vachipa kunyika dzavo idzodzo dzakavadzidzisa, zvinokonzera kuti urombo nekutambura kuenderera mberi munyika dzavanobva.
Tichitarisawo ivo vane unyanzvi hwakakosha ava vakawandawo here vekuZimbabwe vangadai vari muSouth Africa?
VekuZimbabwe vakawandisa chaizvo, vanhu vanofanana nematicha ezvedzidzo zvemaths nescience, vanoita zveengineering, maboiler making, maspecialist. Ndosaka tichiona kuti munzvimbo dzakawanda panoda unyanzvi kunana Eskom kwakazara vanhu veZimbabwe, ukatarisa kumamaini kwakazara vanhu veZimbabwe, ukatarisa mayunivhesiti, ukatarisa kunana vet tinana professor Vusimuzi Svanda, wotarisa kunana Pretoria University of Pretoria tinana professor Tawana Kupe. Saka ukada kutarisa nzvimbo dzese pane vanhu vanoshanda vakabata pamusorosoro vanhu vanobva kuZimbabwe.
Zvinhu zvamungataurirawo vari kuteerera zvinezvi vangadai vari vehurumende yeZimbabwe pamusoro pedanho ratorwa muSouth Africa?
Chatingakurudzira kuhurumende yeZimbabwe ndechokuti Zimbabwe inofanirwa kuti igadzirise zvinhu zvinoita kuti vanhu vane unyanzvi vatize munyika, sezvatiri kungoona zvichiitika kumanesi nekumadhokta kuti vanhu havabhadhari zvakakwana. Tinoda kuona hurumende yekuZimbabwe tikuchidzire kuti ngavaregese kubhadharana mihoro yakakura muhurumende kumaminista nekumaMP, asi nyanzvi dzakaita sana dhokota, maticha, maboiler maker vasingapiwe mari. Tinoda kukuchidzira kuti mari dzese ngadzidzikiswe munyika yese dzisvike pakuindana. Kana zvichinzi vanhu vese ngavahore muhoro we-$1,000 inopiwa munhu wese, yopiwa munhu wese wakainda, nekuti tiri pachinhano chekuvaka nyika iko zvino nyika yakaputika haipo saka hurumende inofanirwa kuti imuke kuita kuti igone kuti idaidze vanhu vayo vabuda munyika vauye kuzovaka
Awa vange vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vuchimuzi Sibanda vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7 Mukuru wesangano Vendors Initiative for Social and Economic Transformation Vasamir Wadzai vanoti kushaikwa kwemvura mumaguta akawanda kwave kuvakanganisa kuita basa revanozviitira mabasa emaoko vavanomirira vanoti dambudziko iri rikasagadziriswa nechimbi chimbi kurwiswa chirwere cheCovid-19 kuchanetsa zvekare mashoko aya ari kuuya pabuda mashoko ekuti mumusha unogara veruzhinji weGlenview mune vanhu vana vakabatwa nechirwere chetyphoid vamwe vagari vokuHopley vanonzi vari kuchera mvura mumakuva asi gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakati vange vasina kusumwa kuti dambudziko remvura rasvika pakadai mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWadzai
nyaya yemvura yanetsa mukoma Zulu mvura yanetsa kutaura kwandikutoita nemi izvezvi kudire kwandinogara kuHarare hakutori namvura Idambudziko hombe nekuti mukatarisa mamiriro akaita zvinhu nenyaya yeCovid kuti vanhu vakwanise kushanda zvine utsanana pane pachida mvura.
Munga tsanangura here ipapo kuti munenge muchida kuishandisa pamabasa akaita sei pamunenge muchitengesa zvinhu mugwagwa.
Kuti vanhu vakwanise kunge vachigeza maoko, vachigeza mafruits, vachigeza zvitengeswa zvese panofanira kunge pane mvura.
Izvi zvinogona kukonzera matambudziko akaita sei chaizvo vaWadzai.
Mamiriro akaita zvinhu ano expose kana kuti anopa mukana wokuti mamarkets ange ariwo anozobreed kana kubudisa chirwere cheCovid. Saka tiri kuchema kumakanzura kuhurumende kuti mvura ngainge iripo.
Asi hurumende pane zvimwe here kana iwo makanzura zvaangaite mune dzimwe nguva tonzwa kuti kana kuti kunogaiwa mvura semuenzaniso kuHarare uko kuMorton Jaffrey kwambovharwa nekuti mishina iri kugadzirwa. Kubulawayo tinozova kuti munguva ino panenge pane dambudziko guru rekuti madhamu mazhinji anotorwa mvura anenge apwa pangagadziriswa sei ipapo
kana mvura yatoenda ngavabatsiridze vachiunza mabhauza aya onge aripo pamamakedzi kuitira kuti vanhu vashande pakachena vanhu vashande vachia zvakashambidzika so zviri kukanganisa basa remainformal traders zviri kukanganisa even vararamo yevanhu vemuHarare ndinoziva kuti haisi Harare chete even kuBulawayo tiri kuwana kuchema nenhau imwe chete iyoyo
sesangano muri kukurudzirawo kuti hurumende iite sei chaizvo kuti ipedze dambudziko rapinda mumusha iri
satinongokurudzira kuti hurumende yedu ngaite mapriorities ayo zvakanaka iko zvino tiri kuziva kuti kwava nenhau yekuti bhajeti richapresentwa ndo nhau dzinoda kuti dzipuwe mari yakawanda iyoyo dzemasocial services kuti vanhu vakwanise kurarama mune zvakanaka hurumende inobatsira vanhu vayo kuti vararame zvakanaka inobatsirawo futi kuti upfumi hwenyika ukure nokuti vanhu vanenge vachishanda vasina zvinenge zvivanetsa saka kukurudzira nyaya yemvura ngaigadzirwe mamarkets ngaawane mvura vanhu ngaawane mvura mudzimba dzavo
mukuru wesangano Vendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
regai ndichitaura kuti ndimufundisi mwoyo ndotaura nezvesarudzo dziri kuAmerica sezvandiri kuona pandingotevera nokuonawo ndinoona vanhu vakawanda weudzino yose vari vanhu vanofarira vaBidens vachifunga kuti ndo vangawina asi kuti kuona kwandiri kuita zvangu samufundisi angu ndinoona vaTrump vachihwina sarudzo idzi vachihwina second term yavo zviri pachena ndione vachikundikana nenyaya yekuti pane zvimwe zvandiri kutarisa chero zvavo vanhu vane kuti vaDonald Trump varuze asini rongo siri watu wa Trump dai wakawina temu ya wechipiri vapise temu ya zanitua wa mwatunga miri na yaka fane ndu inaringa dangote dai zikaitika
Dongo tauro wengine ya ekusimba kuipanisha kuti kwa kuni kwenye simba kutokumbi sisi kuti bamba nanga kuvatari sisi ushuruki tika kwenye zimenyika mabati kwa nchi kwa saruzo ne maiti kwa nchi kwa saruzo kwenye jumuiya kuzimba kuti kwa nchi kwa saruzo anongo juu wa wanachi simba wanachi kwa sisi wanachi mani kizuo futra kwa ngosi kafari ah ngati tarisi kwenye jumuiya kwenye zimenyika tizi zomu tizi zosha kwa wanda juu wa Nijimenyika Aba niruku mbali Wajiru mbaidi na ntuka wakunda Musaruzo ziru kituwa kwa Amerika So kuona kwa niruku enda unuweta Niruku na kasi saruzo ziru kumbashu wana kwa nukupasa kuwine Nga wawine Nijishikumbira ashe kuna president President vedu nuso nchamisa Kutukumbira utuwati taurilo kukuenda Musangano utukusangano kuenda kupi Atichazi Atichazi kutu musangano edu Wafamba sei tatamu rima Satino kumbira uti Watita uro mafamburanga itamusanga wata aish Chishuo, chishuo neyusu gra president Uwe dinoso nchamisa taani chishuo Nga watita uro tinzoosho wakamira se Watita uro kutishuo atakamira papi Atia zitamira papi Ndile pita nzirikuno kusata Afrika kupitoria
Mamukase wanu kwa matanono kwa wandine wa mwose kustudio Ndolo wango taure ya masambu kwa nemadzishia Alkuzinga wala nzee skoro mzimbalize skoro wa chiti Wanga wasa striker Tuharikule wa kuchikwe wanawa Wanga wasa furi wane zanpifa inasa wano waiko za ino wapa Kuda kuchonga kuna wasa kuna batira Wegeza wano wapuwe mari Wazise wanawenye waka sununguka Sinoku zinangiza enze kutu wanawa Wazise wanawa sinasha wano wana Musadaro mazisambu kwa nemadzishia Jimmanu muruku sapota mnanga kwa kutawura enyika emimi Sadaro atisha kutumini kana shuga mkadaro
Mwisera seyi wa samarari ya studio 7 Atino kutenda ene na uzamuno tipa Sitano ito wa babata wa ndiripano pa Jobek Ai wangeta ni zia ngazi chishanda Panama irushwa ya apu Ngeta ni zia zataewona zijiswa wana Jago bongare fume mumakumbo Pawai pinda mkoti Dai za shanda o ipapa Panama irushwa ya wanupomeru wa mosha Ye ugororo Kweku uondonga nyika Wachitora goride Siripa mtemo wajinsa kunze kwe nyika Chero sanksheni Ravano chema na vore vesa NPF Arishiki ipapo Muzipatara Amunaga na mushonga Amuna Mishonga ya kutitira piwe Maticha asikuwa na mari Manesi zinuzuese Shakamira manyamamire nerongo Asi iwo vare kuba goride Ngawa chiswa ngeta nizia tiwone Kwenzo wanisa kwasho Chayona zaisha andiswa paneva irati zira Pachirati za kututumwa Nenya uori Ngazi chishanda mbabaza acho yume acho ya batiwa Kazi chishanda tuone ngeta nzia
Izo zange ziri fungwa zevangwe watereri zisine ine Studio 7 Isu atina kwa takarele kera Tumira ya mazwenyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 Muchituza zwa munofunga pane zviri kuitika Mutambi wenavu Jordan Zemura uyo anotambira Bournemouth mu England Championship ari kusvika muZimbabwe nemusi wemuvhuro kuzotambira chikwata chema Warriors Michael Kariati anotipanya ya inotevera
Jordan uyo akaberekerwa ku England asi achibva kwamurehwa muZimbabwe ari kufara nekushedzwa kwaitwa kuzotambira Zimbabwe kekutanga mumutambo we Africa Cup of Nations wa 2022 Jordan mumwe vatambi makumi maviri nevatatu vadaidzwa nemurairidzi weZimbabwe Warriors Zdravik Lugorusic kuzotamba mitambo miviri yeAFCON neAlgeria iyo ine mukombe uyu Studio 7 ainokwanisa kubata Jordan. Asi baba vake va Simon Zemura. Vanoti nemachambiro ari kuita kubunema Jordan anga achitarisira kushevedzwa kuzotambira nyika yake yekutanga. Va Zemura vanoti Jordan arufara zvikuru nekupiwa mukana wekumirira nyika zvekuti anonokerwa nemutambo ne Algeria.
Jordan ari kufara zvikuru nekudemba vakaita kuti ari achimirira Zimbabwe pamitambo yekuuya ye African Cup of Nations, achiratidzawo vanhu venyika yake yechizvarwa chake yeZimbabwe kuti mwana ane chido chekuti tive vanhu vane timu inoendawo initemukurumbira sezvakaita timu dzaeropo dzana mhonze dzana chichi dzakatamba kudara.
VaZemura vanoti veruzhinji vanofarira kutarisira mashiripiti kana kuti nhabvu yepamusoro kubva kuna Jordan sezvo ari kutamba nevatambi vane mbiri kwaari kutamba muEnglish Championship. Jordan anotambira Bournemouth iyo iri pachinhano chechina kurwira kupinda muEnglish Premier Soccer League vari pasi peichikwata chiri kutungamira cheriding nemapoints mashanu. Jordan mumwe vatambi vanosanganisira Knowledge Musona, Tinoka Dewere, Tendai Darikwa, Marvelous Nakamba, Alec Mdimu, Marshall Munetsi, Kama Billiard na Teenage Adebe avo vari kutarisirwa kusimudza mureza weZimbabwe makwikwi e-2022 AFCON. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoratidza pamire yehurumende yeAmerica.
America neIndia dzakanyorerana chibvumirano chitsva munyaya dzezvekudyidzana mukudzivirirwa kwenyika mushure mekushanya kwegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaMark Esper. Chibvumirano ichi chinozivikanwa nekuti Basic Exchange and Cooperation Agreement kana kuti BECA. Chinonzi chichapa America neIndia mukana wekudyidzana mumizha munyaya yesatellite zvichasimbaradza kudzivirirwa kwenyika mbiri idzi. VaPompeo vanoti America neIndia dziri kusimbaradza kudyidzana uku zvichitevera kusagadzikana kukonzerwa nenyika yeChina. Vanoenderera mberi vachiti China haisi nyika inoremekedza utongi hwejekerere kana kuteverawo mutemo sezvo ichimbunyikidza vanhu kuzvikuru munyaya dzekufambiswa kwemashoko zvinova zvinokanganisa zvikuru budiriro mudunhu reIndo-Pacific. VaEspa vanotivo apo nyika dzepasi rose dzakatarisana nechirwere cheCOVID-19 uye kusagadzikana kudyidzana kweAmerica neIndia uku kunobatsira kuunza kugadzikana uye budiriro mudunhu reIndo-Pacific. Vanotivo kwapera makore gumi nemashanu India neAmerica dzanyorerana chibvumirano chekudyidzana uye ukama uhu huchiri hwakasimba. VaEspa vanoenderera mberi vachiti nyika mbiri idzi dzine muono wakafanana wekukurudzira kudyidzana muIndo-Pacific zvikuru munguva ino apo China iri kuwedzera mabasa ekuda kukonzera kusagadzikana. America inoti iri kutenderana neIndia kuti vashandewo nekudyidzana nemamwe matunhu akaita seIndian Ocean, Southeast Asia nevamwe vari mudunhu reIndo-Pacific. Nyika mbiri idzi dzakaita urongwa hwekudzidzisa mauto avo emumvura akabatana munguva pfupi yapfuura. America neIndia dziri kupananawo zvipangamazano munyaya dzezvechiuto. Ukama hweAmerica neIndia dzinova nyika dzinotungamira panyaya yeutongi hwejekerere wakasimba pasi rose huri pahwaro wakasimba. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni Blessing Zulu weStudio 7.
C Sezo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Akakunda musarudzo wemutungamiri weAmerica haasati aziviswa sezvo kuverengwa kwemavhoti kuchiri kuenderera mberi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.